Panguwa dzisepa tinowana variant inyowani kana kuti itsva yedenda iri recovid inyaya inogona kunetsa asi dzimwe nguva haizi problem yakanyanya kukura but kazhinji kacho zvatinenge tichingofanira kuita ndezvokuti vanhu ngavabayiwe nhomba nokuti kana wakabayiwa nhomba zvinobatsira chose kurerutsa urwere urwu sezvatiri kuona nemavarianzi akawanda ari kuitika vanhu vakabayiwa nhomba kunyanya vakavhakisinetwa zvakakwana kana zvinokwana kaviri nevamwe vakawanawo booster rechitatu kazhinji kacho kana even vachirwara kana kuti vachibata denda iri harizonyanyi kuvarwadza sezvinoita vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba.
Muzvinafundo, mungatsanangura kuti sei chirwere checoronavirus chiramba chichiuya nemhando dzakasiyana siyana?
Coronavirus chipukanana chinenge chakapfeka bhachi reprotein. Ndiro bhachi rinenge rine zvinenge zvakaita senge zviminzwa zvatinoti zvimaspikes. Izvozvo zvimaspikes ndizvo zvinoita kuti rikwanise kubatira pakids ripa macells edu kuti dzikinure dzichipinda mumacells edu nokutanga kumultiplya mukati memacells iwawo zvichiita kuti macells iwawo atsakatike. Kana atsakatika anenge agadzira mbeu yemavhairasi iwawo yakawanda inokwanisa kupinda mune mamwe macells ichimadestroya zvekare ndozvinozoita kuti tirware.
Chii chaizvo chinenge chichiitika apa?
Chinoitika ndechekuti mwoyo wacho wepakati uyu unonzi RNA which is the genetic information. Normally muma-cells DNA, but muvirus RNA kana kuti ribonucleic acid, kana deoxyribonucleic acid. Saka RNA pano ratio kakawanda kana ichigadziro. Saka ma mistakes iwawo ndo anoita kuti chinokonzera chirwere ichi chishanduke shanduke. Saka kushanduka kwacho imwe nguva chinoshanduka chonyanya kutirwadza kana kuti chorwadza zvishoma kana chonyanya kupararira kana kuchopararira zvishoma. Saka chinenge chagona kupararira zvakanyanya ndicho chinonyanya kubatira nokuti ndicho chiri nyore kutapurirana. Zvakare kana ichocho chiri icho chinorwarisa sezvanhu zvakaita Delta variant ndicho chinoitawo kuti vanhu vakawanda vafe kana kurwara zvakanyanya.
Saka vanhu vozvidzivirira sei?
Mushonga mukuru kubayiwa nhomba. Izvozvo ndozvega zvinogona kutibatsira iko zvino zvatirikiri nokupfeka mamask nokuzvidzivirira nokuita social distance from other people. Ndizvo zvinhu zvikuru zvinogona kutibatsira. Kuvhunduka nokudivi hazvina zvikuru zvazvinogona kutibatsira asi kutongotora matanho anoita kuti tirarame.